Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimusi, vanotakura vanhu nemotokari pamwe nevanotengesa mumigwagwa vari kuramba kutambira mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi uye vanotambira mari yemunyika yeZIG semuhoro vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvichitevera kudonha kwakaita mari iyi simba vhiki rapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimusi, vanotakura vanhu nemotokari pamwe nevanotengesera mumigwagwa vari kuramba kutambira mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG vachiti havana chivimbo nayo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe anoita basa rekutengesa zvekudya muchinhoi muzvari Masini Gomba vanoti havasi kutambira maZIG nekuti vatengi vari kushandisa mari yekunze mukutenga zvinhu zvavanoda, havasi kuda kuchinjwa nemaZIG.
Vanhu vanotengesa maZIG tinoti pari zvino zvine kuchinja chinja kwavo kuti akutonetsa kuti timashandise, nekuti vanhu vari kumaramba kana kuda kuchinja munochinja timaramba, saka isu maZIG tatoti zenu.
Dambudziko rakatarisana namuzvari Gomba riri kusangana nevanotengesa mumigwagwa vakawanda. Mumwe mutyairi wemotokari dzinotakura veruzhinji vatinotenda chizhanje vanoti havadi kutambira maZIG nekuti anovanetsa kuti vashandise kutenga mafuta emotokari ayo ari kutengwa nemari yekunze chete.
Nyaya iri kuitika ndiye kuti zvonizvo maZIG ndakaripiwa ka ndichada kurichinja kuti ndiriite kumaUS kuti ndikwanise kutenga petro pamafuel station.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimuri Capital vaGilbert Muponda vanoti hapana chinoshamisa pakurambwa kweZIG nekuti vanhu havachisina chivimbo naro.
Izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muZIG, yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mariri ZIG. Vanenge vatoti ZIG handiride mangwana rinomuka raita se raderera mutengo, saka inini ndikangwana maZIG ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndiwane maUS dollar. Izvi zvinoramba zvichiti mutengo weZIG uramba uchiendera pasi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kurambwa kweZIG zvinoreva kuti vasingatambire madhora ekuAmerica vachararama upenyu hunorwadza, sezvo vanenge vomanikidzwa kutsvaka mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvavanoda muupenyu hwavo.
Kurambwa kweMaZIG kunoreva mbona mbona kuvanhu, nekuti vakumanikidzwa kutsvaga mari dzekune dzimwe nyika dzavanenge vasingakwanisi kutenga kuti vange vachikwanisa kurarama. Saka zvichadzikisira raramo yevazhinji, tichashungurudza vazhinji vasingatambire mari dzekunze kwenyika vatinoziva kuti ndo vakawanda.
Mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vanoti kudonha kwakaita ZIG hazvishamise, nekuti ndizvo zvinoita mari yose vachiti inokwira nekudzika huremu nguva nenguva.
Harina kuva ndozvinoita mari kuti inoda kuzofluctuata sezvinodhola zvinopembedzwa neveupotse hari kurambiranamira panzvimbo one kuzoenda kuzvisundu mari pakani isu ZIG richabudirira richakunda, nekuti zviri kuvhunduka vana zviri kuvhunduka ndomakambira neta mari.
Vamarapira vanoti vanhu vanofanirwa kuziva kuti Zigi hapana kwariri kuenda uye ndiyo mari yemunyika.
Saka vanoona sekuti Zigi richakundikana vanenge vachizvinyemera havo vari mukupa dzavo, asi chiiozoti Zigi rakatouya
hatina kunzwa divi rebazi rezvemari sezvo mbozhanhare yegurukota rezvemari vamuturimwive yanga isingapinde. Ukuwo munyori mubazi iri vaGeorge Guvamatanga vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Zvimwe chetewo nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mushayavanhu vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Bhanga guru renyika rakazivisa svondo rapera kuti rakaparura hure. Bhanga guru renyika rakazivisa svondo rapera kuti rakapungudza huremu hweZigi nezvikamu 44 kubva muzana, izvo zvakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vechidiki vari mune zvemabhizimusi uye vanotambira mari yemunyika yeZigi semuhoro vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvichitevera kudonha kwakaita mari iyi simba vhiki rapera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Mumwe mugari wemuHarare wechidiki vaVuso Mhlanga vanoti havaoni bhizimusi ravo rekutenga nekutengesa richibuda mumukanwa mamupere marakandwa.
Chikonsidera kuti zvaunenge waorder kana kuti zvaunenge waproducer ndiitika neselling price unenge wakutofoswa kuti uadjust kuti usute zviripo zvinozopedzisa zvakuti tipidze mitengo yezvinhu zvetinenge taorder kana kuti zvetinenge taproducer. Saka nekudaro zvinotoafekta mafambiro ebhizinesi redu, ende vanhu vanobva vamira vachiti tisachada kutanga nemutengo wakadaiwo. Saka nokudaro zvakatiafekta zvisingaite, ende uyezve kwetichange tichinoorder zvinhu zvedu izvi tichaonawo kuti mitengo inenge yakwirawo futi.
Havasi vamhlanga chete vari kuchema sezvo vamwewo baba vechidiki vaPride neKati vanoshandira imwe kambani huru munyika inogadzira zvimwiwa asi havasina kuda kuti idomwe nezita iyo inovabhadhara chidimbu chemuhoro wavo nemari yemunyika, vari kuchema kuti vachekwa nerakagomara.
Nematambirisiro andinoita kubasa kwandinoshanda tinopiwa 60% yeZigi, and then Zigi racho kuti ndizowana maUS ukavha zvinhu zvinoda maUSD kunge marentals, ndienda kutofoswa kunochinja mari yandienda tambiriswa kukambani yemaZigi iyoyo ne25 ndovanoichinja ne40. Saka ndinenge ndakakuvara nekuti ndaitambira half salary.
Asi havasi vese vechidiki vari kuti vakandwa mumoto neRBZ. Melissa Mundwa anoita basa rekugadzira makeke muguta reGweru anoti hurumende yagona chose kuti dhora riratidze uremu hwaro chaihwo.
Muchaona kuti value yeZigi public market yenge iri pa25 asi kuhurumende iri pa14. Saka kuzosvika ku25 kwazoitwa neRBZ is to try and catch up nereality yezviri kuitika muekonomi. But I think zvakakosha kuti kublack market uko vanhu vasabve vamhanyidzana nekukwidza reti zvekare.
Kunyange Zigi riri kushaya simba zvakanyanya muchinguva chichangodarika, gavhuna webhanga reRBZ vaJohn Mushayavanhu vakaudza Studio 7 kuti mari yeZigi yaive yatambirwa nemaoko maviri neruzhinji rweZimbabwe.
Zigi imari yatambirwa nekuti vanhu vanga vatambura nenyaya yechenji. Vamwe vaiti vachikura makombi vonzi bhadharai muri vaviri vaviri mozoonana ikoko, asi nhasi zvanga zvaanyore.
Kubva pakaparurwa Zigi muna kubvumbi wegore rino richitsiva Zimbabwe dollar, mari iyi yaingodonha simba zvishoma nezvishoma kusvika RBZ yazoderedza uremu hwaro vhiki rapera. Asi kunyange zvakadaro, wechidiki anoongorora nyaya dzemabhizimusi uyewo ari mukuru wekambani yana Chipanga Mazano mune zvemabhizimusi yeM&J Group vaJeremo Nyazungu vanoti vechidiki havafaniri kurasa tariro nematanho akatorwa neRBZ.
Saka zviri kuitika vanhu vechidiki vari kuluza capital, vari kuluza zvakawanda, asi ndinoti ngatisarase mberi kune kufirwa, ngatirambe tichishanda nekuti chisenza hazvina kutanga nhasi. Iya currency I think H6 yaiswa nehurumende yeZimbabwe ichiedza kuti tigadzirise huremu neudzamu hwemari yedu yemuZimbabwe. Nevechidiki ndinoti ngatirambe takashinga.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa pachikoro chedzidzo yepamusoro cheUniversity of Zimbabwe, Dr. Nyasha Kaseke vanoti danho rakatorwa neRBZ hariiti kuti vanhu vagamuchire mari yeZigi.
Tureva ari kumhanyisa havakwanisa kuibata nokuti iri kumhanya nespidi yakadarika yavo, ende ukatotarisa izvozvi pamasondo mazika achatera pachange pane dambudziko vanhu vachiramba kubvuma mari yedu yemuno muZimbabwe nokuti vari kuti haisina uremu wavaitarisira.
MuZimbabwe vechidiki vakawanda havana mabasa ekubayirwa chitupa asi vanozviitira mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Akandeke chipiri vaMnangagwa vachiita urongwa hwakadai kubva zvavakunda musarudzo dzegore rapera dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mutungamiri wenyika vari kutura mashoko panguva yeupfumi hwakananga kumawere, mari yeZig ichishaya simba uye vanopikisa vakawanda vari mutirongo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupuraito garepi.
Segaroziva kana mukuru wenyika achiuya kuzoita State of the Nation Address kuparamend, tinotarisa kuti urongwa hweagenda yatinoti legislative agenda hunobva hwaturwa ipapo isu samaparliamentarians tochitora kubva ipapo tichigadzira mashandiro atichaita musession iyoyo. Saka chinhu chatinotarisira zvikuru uye any member of parliament anenge akatarisira
nechikonzero chei,
nekuti ndo zvinotiratidza kuti urongwa hweekonomi hunenge hwakamira sei, masocial services, a lot of other infrastructural issues zvinobuda mitemo yatichange tichigadzira nguva iyoyo inenge ichitevera panenge paita State of the Nation Address. Zvese izvo zvinobuda ndo zvinozotipa mukana wokuziva kuti tinoshanda sei tichiinda kumberi. Saka tinenge tichitarisira izvozvo zvakanyanya uye tinovimba kuti kana zvabuda tinoenda kundoudza vanhu kwatinobva, members of the public, kuti president vati tichange tichishanda takanangana nedirection iyi.
Sei izvozvo zvakakosha Honorable Togarepi?
So that tinowana feedback kubva kuvanhu yatinozouya zvinhu zvakare nayo kuparlament zvotipa mashandiro edu semamembers of parliament savamiriri vevanhu.
Makore apfuura tinomboona pachiitika bata murefu bata mupfupi imo muparamende omo, vanopikisa vachinetsana nemi veZANU PF. Zvakamira sei gore rino?
Tinenge tiri tose all representatives of the people, maMPs vose vamasides vose okuopposition nesu tinenge tiri tose, but tichatoita motion takatowirirana nerimwe saidi reparamendi redu yatingati vekutriple C varimo muparamendi kuti vachangewo vachidibeta, katingati vachange vachisekonda motion yatinenge taakuzodibeta kuti tichibudisa nokupenengura izvo zvataurwa napurezidendi kuti zvinorevei, uye isu sebandiko reparamendi zvii zvatinotarisirwa kuita.
Vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari kuchikwata chinotungamirwa navaJameson Timber vaShakespeare Hamauswa vachimirira Warren Park mudare reparamende.
State of the Nation Address inopa mukana vanenge vachitungamira panguva iyoyo kuti vatsanangurire ruzhinji rwavanotungamira, ruzhinji rweZimbabwe, kuti nyika pari zvino yakamira sei, yakagadzikana here, upfumi hwenyika hwakamira sei.
Ko kana veruzhinji vaine zvichemo,
kana paine matambudziko anenge aripo, kana paine mibvunzo inenge ichibvunzwa nevana veZimbabwe, ndo patinenge tichitarisirawo kupiwa minduro nevanenge vachitungamira. Saka samangwana isu vevanotsigirawo hurumende yejekerere iri kutarisirawo kuti nerimwe remazuva ichange ichitungamira, tikutarisira mutungamiri wenyika kuti vange vachitiudza kuti economic crisis iripo, kusagadzikana kweupfumi kuchagadziriswa sei.
Mungapa muenzaniso wematambudziko acho here atarisana nenyika?
Makaona VRBZ vachiita devalue ZIG iro richinzi ranga riri begged ne gold. Tiri kutarisira kuti ruzhinji rweZimbabwe rwose rwakatarisira mhinduro iyoyi kunyanya kuti chiichi chiri kumboitika, kune here mareserves acho iwayo, zvii zviri kufamba sei munyika kana tichiti mari yedu iri begged ne gold. Ko sei iro gold raakuma $80 per gram, iro zigi redu riri kuramba richidona. Ndo zvinhu zvakanyanya nyanya kukosha zviruda kuzikanwa nevana veZimbabwe.
Asi matambudziko amadorongodza aya anga agadziriswa sei chaizvo?
Isu tiri kutarisirawo kuti kana zvinhu zvasvika pakaomesesa, mutungamiri wenyika anogona kutiudzawo kuti veduwe, nyika iyi yaoma iyi, yakuda mushandira pamwe, yakuda muonera pamwe, yakuda kuti vana veZimbabwe vagare pasi vataurirane. Sati tichitarisira kunzwa kuti mutungamiri wenyika vane urongwa here hwekuti vaite inganzi all stakeholder engagement, yekuti vataurirane nevose vemapato anopikisa.
Vanga vari vanomirira Warren Park mudare reparamende vaShakespeare Hamauswa veCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaendeswa kumatare edzimhosva nechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kuda kuti vasape mari inopiwa mapato anenge ava namavhoti akati wandei musarudzo pasi pemutemo wePolitical Finance Act kune vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato reCCC Vasengezo Shabangu. Mari iyi inonzi inodarika $1.5 million. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi havana kuda kutaura kuti vachapa mari iyi kunaani sezvo paine zvikwata zvina zveCCC zviri kurwira mari iyi. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kuti tinzwe divi ravo. Vashavangu vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Kana nyaya yaenda kumatare, especially yatukunzwa kuti inenge yaenda ku High Court, zvinodipenda nokuti yaenda yakamira sei. Kana iri agent chamber application, then zviri kuitika zvokuti kuda maybe mari yakuda kuchiva ichi disbase wazofanira kumira, depending ne order yaanenge akaisa vachikumbira odare kuti zviye zvichiitika. Kana iri court application zvekare, panokwanisa kuitwawo zvekare an interim order yokumisa kupiwa kana kudisbase kwemari zvichienderana nekuti nyaya dzacho dzofanira kuve dzichitongwa riini ende zvese zvakamira sei.
Mungatitsanangurirewo kuti pamutemo mari idzi dzinofambiswa sei chaizvo uye dzinopuhwani?
Inowanzopuhwa mapolitical parties anenge akawana yatingati mavotes akati kuti ya mu maelections anenge akapera, like the last elections. Apa tinoona kuti mapolitical parties muZimbabwe iko zvino anokwalify kuva achipiwa mari ya ECCC ne ZANU-PF.
Asi zvingabatsira here kuenda kumatare kune chimwe chikwata cheCCC chinoonekwa sechinotsigira vachamisa navatimba, nekuti hatisi kuona kubudirira kwavari kuita kumatare?
Panguva yataona yapfuura iyi tiona kuti hurumende kana yasvika panyaya yakadai so inowanzopa kana kudisbase mari idzi kune yatingati maweaker sides emapolitical factions. Kuna na 2005 I think mari yakapuwa vaWashman Ncube avo vanga vafomawo zvekare bato ravo raipikisana ne bato raidiwa nevanhu, and takazoonawo zvekare makura apfuura ichipuwawo vamonzora avo vaive vane vanhu vashoma. Tichitarisa panyaya dzemafunctions vachamisawo zvekare vachizonyimwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru muhurumende yeAmerica anoti Iran iri kugadzirira kukanda zvombo zvemuchadenga ichirwisa Israel. Mukuru mukuru uyo ataura asingade kuzivikanwa ayambira kuti pachaita njodzi huru kana izvi zvakaitika achiti Amerika iri kutsigira zvakasimba gadziriro dzekudzivirira Israel. Amerika yatemera zvirango nhasi kuchikwata chevechidiki chinopfurikidza mwero cheHilltop Youth chiri mudunhu reWest Bank riri pasi peIsrael, icho chiri kurwisa zvizvarwa zvePalestine nekuparadza midziyo yazvo. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica, vatevedzeri vevari kukwikwidza musarudzo vaJD Vance navaTim Walz vari kusangana kevara vachaita. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotarisa zvingatarisirwa pachasangana vaviri ava muNew York. Munyaya yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. VaTim Walz navaJD Vance vachasangana paterevhizheni kwemaminitsi makumi mapfumbamwe mangwana paine vakokeri vaviri asi pasina veruzhinji. VaVance ndiseneta weAmerica mudunhu reOhio vachikwikwidza pamwe chete navaDonald Trump. Vanoti gakava iri mukana wekuratidza kuti Republican Party inovandudza sei upfumi nekuchengetedza miganhu yenyika.
It's an opportunity for me to get to tell the American people how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies.
Uyu mukana kwandiri wekuti ndiudze vanhu vemuAmerica zvandinofunga kuti tingaita kuti upenyu hwavo huve nani, nekuti urongwa hwaDonald Trump hungaita kuti vabudirire sei, hungaita sei pasi rose rive nerunyararo nekuchengetedza migano. Kana taita zvose izvi tinokunda.
Wawalt ndi governor wedunhu reMinnesota uye vari kukwikwidza pamwe chete naamai Kamala Harris. Vanoti veDemocratic Party vari kutarisa zvizvarwa zveAmerica zviri mumabasa unove musiyano nevavari kukwikwidzana navo.
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires.
Sevanhuwo zvavo vose vandakakura navo mudunhu redu, JD Vance akadzidza kuYale. Akabatsirwa kutanga basa rake neshoroma dzeku Silicon Valley. Akazonyora bhuku rakatengwa zvakanyanya raishoropodza vanhu ivavo. Handizvo zvinorehwa neupenyu wevanhu vari pakati pevapfumi nevarombo. Regai ndikutaurirei hama dzangu, ndanonokerwa nekuita gakava naye.
VaVance vakaumbove munhu aishoropodza vaTrump pane imwe nguva, asi vakawana rutsigiro rwokuti vakwikwidze musarudzo yaseneta kubva kune vaimbove mutungamiri wenyika ava. Asi vaVance vakazotsamirana nekurudziro yavaTrump yekutungamidza America kutanga.
Enemies and a lot of Democrats call us populists like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of working.
Iye zvino vavengi vedu neveDemocratic Party vakawanda vanotishevedza sevanhu vanorwira varombo sekunge vanotuka. Asi kana kurwira varombo kuchireva kuve kudivi revashandi pane kuve kudivi revapfumi vane simba vakamora upfumi kubva kune vari pakati nepakati vachitiisa muhondo dzekunze dzisina maturo kubva nditambirei.
VaVance vachangobva kuudza vatungamiri venyika dzemuEurope kuti vanofanirwa kubhadhara zvakawanda kubatsira Ukraine kurwisa kupambwa kwayo neRussia. VaWalz vanoti VaVance navaTrump vanofanirwa kusiya utungamiri.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies.
Apo veRepublican Party vaimbotaura nezverusununguko vazhinji vavo vairevesa vakanga vasiri kuzofuratira vatinodyidzana navo. Vakanga vasiri kuzongosiya Ukraine yega.
VaVance vanoti amai Harris vari kukuvadza zvizvarwa zveAmerica zvinove vashandi vachitsigira vabva kure vari munyika zvisiri pamutemo.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here, and that's going to bankrupt this country. Zvinenge
zviri kuda kuitwa naKamala Harris ndezvekupa zvese zvinowiswa nekuve chizvarwa cheAmerica kuvanhu vanofanirwa kunge vasitori munyika muno nekuita kuti zvisave nyore kuti vanhu kwavo vanokwanisa kutenga imba, kukwanisa kutenga zvekudya, kuti vabatsirwe nemari dzemuchikandikere.
Wawalts vanoti basa ravaTrump mune zvemabhizimusi nemune zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti vari kungotsvaga vanhu vakapfuma saivo chete.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom.
Kusimudzira upfumi kune avo vari kumusoro vachiomesera vanhu vari pasi. Mitengo yezvinhu zvenyu inoramba ichikwira. Vakavandudza mutemo weAffordable Care Act nekuti dzosera kuchinyakare. Vakadzikisa mari dzamunopiwa dzemudyandigere dzesocial security nemedicare. Zvinova zvinhu zvinoita kuti amai vangu vapinde muurombo.
Ndiroga kavari kupedzisira pamberi pesarudzo yemusi wambudzi 5 apo sarudzo dzevanokasika kuvhota dzatove pakati mune mamwe matunhu. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutore wenhau weVOA Scott Stearns yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Deno remadzisha nevanhu pamwoyo aidziramba mota izvozvo nokuti hadzina zvadzinoshanda. Iko zvinoona after 5 years opuwe mota inenge yafe chirudzi mota iyeyo. Zvinoreva vamwe nhema zvokuti kwanzi dzinoiti dzishandiswe kuita ambulance. Ivo anoenda kumagirlfriend nadzo. Havakomana ngatisadaro. Nyika ine nzara, nyika ine vanhu vanotambura. Kwete kuti muite mbudzi inodya payakasungirirwa. Nemadzishe modaro hamuoni kutambura here kuri kuita vanhu. Vakomana musadaro vakomana. Gore ndinyakuzi harizi pakaze rimwe. Zvinhu zvichachinja izvi. Munozova makamira papi imi madzishe minootsinya hwakadaro. Kufanana namunangagwa ari kutonga.
Musei paStudio 7 ndinonzi Madzingira Musoni. Chondinetsa nyika ino yeZimbabwe ndechekuti gore negore nyika inowana kuma 30 tons egold. 30 tons. Kuti palast 15 years tofanga kuita kudo zvuma 400 nikirikiri tons egold. 450 kana kudarika. Saka mari yedu yaifanira kubhekewa negold inopfuura 20 of tons vakataura. Otherwise tingada ichibheka mari yedu ne 200 kana 300 tons egold. Topega tofixa so that rate haichainji. Tusiana mamakarensi wazo zvemakuti currency system kana kuti basket of currency zvobva zvasiyiwa tonyanyazoshanda nemari yedu chinda zvinoita dzimwe nyika. Saka zvinoshamisa kuti gore negore vachiona matani akawanda kudai gold. Gold yacho iri kupi? Yakaitii? Pano mumwe munhu anofanira kupindura mubvunzo yakaita souyu.
PaStudio 7 makadini makasimba iri. Nevamwe vanhu vane pfuma yavo yakachena isina uri mukati. Wakumhanyira kundopuwa mari nemoja ndiana kuti neuchivayo. Avo vakaita uori hunotyisa hutora mari yenyika. Eka, kudziya moto yembavha newe haungashaiwiwo chipomerwa ipapo. Zekiita ibasa, basa ndiroi. Weshe vakapuwa mota ndiwikire chivayo. Zeki, ndo basa iri. Apa pangamboshaiwe chipomerwa ipapo apo. Hamuna kuona here vana Tobas Mafumo? Vanhu vakuru vakaramba kuona kuziva kuti no, mari haina kuchena iyi. Iyo haingaiti mari yakachena. Mazikomo nemakomo emari aivhipi. Zeki basa ndiro riri. Batai munhu.
PaStudio 7 makadi PaStudio 7 ese vashamari vese vanangoma Jonga Blessings unatete mavhe. Taichikumbirawo kuti uyo wamoti persistence gwanyanya uyo ngaachibuda achitaura mashoko ake aya ekudefenda Zig ronzi ramapepa rekuinda richidonha value. Ngaachibuda achidefenda timu wekuti izvi wakutaura kuti kudii, nekuti waratidza kuti waipika naro achiti ndiyo karenzi nesimba zvingabvenda ifi yakadonha because yakabikwa negoridhi. Zvino ngaachibuda achidefenda persistence gwanyanya kuti goridhe riya zvarava kudonha. Unotiwo kudii nazvo? Toda kuva achitaura persistence gwanyanya.
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyami na Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla zinye kuMfumfu 2024 ngukeeps Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
Izakhamizi zikhala ngokuthi beqeda ukuhola i-rate ihle yakhwela yaba double, kusho ukuthi umuntu uhole half the salary.
Izisebenzi zithi kazisoze zenelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold.
Kunzima kakhulu, sivusa every day, ezinye azigcina zisehlula sibili.
Izakhamizi ezinyenge Plumtree zithi azikwazi ukuthi zizalima ngani lonyaka ngoba ziphelwe izinkomo lamadonki. Kulabatsha abathakazelela i-artificial intelligence labanye abayesebayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulandela inyathelo elithethwe libhanga lelizwele leseBank of Zimbabwe elokuwisa amandla eZimbabwe Gold kumbe iZig ngesilinganiso esedlula amajumi amane ekhulwini. Abasebenzayo bathi abasoze benelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngoba intengo yazo isikhuphukile kodwa iholo labo lilokhe liphansi. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqhele unkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Izakhamizi zikhala ngokuthi beqeda ukuhola i-rate ihle yakhwela yaba double, kusho ukuthi umuntu uhole half the salary. And esikunanzelelayo ukuthi ama-shops anjengabo-TM ama-prices they've gone up kakhulu. Nginganika umzekelo sokuthi ngathi ngithenga i-2 kg yesepa, it was $12, equivalent to $12 go TM. Ngahamba like in a different shop, ngayithola about $5 something. So ama shop anjengabo TM, ama prices abo have really gone up. And then in terms of transport, public transport, ibivele isebenzisa mainly ama dollars, ama US dollars. Lapho buthola ukuthi umuntu mebube badala dollar for two, or engabhadali dollar ajinjwe i-5 rand. So that has not, khona lokho akukajinji in terms of i-transport ngoba vele i-transport ibivele isebenzisa ama-US dollars. But ama-shop amaningi akade esebenzisa i-ZiG, sibona ama-prices ekhwelile kakhulu, especially ama-shop anjengabo-TM Hype.
Lo unkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekobulawayo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani kwezinye izigaba zemaphandleni, sixoxele umnumzana Witness Khulu Khumalo, ukansila kaward 1 eJolojo.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi imali yangakithi ebizwa ngokuthi yizigi obekuthiwa yona ixhaswe igolide, ngeke yehle kodwa bese isiwa kanjena, bese kuresulta into ama price esenyuka ngendlela eyisimangalisa. Lokho kushiya siwubambe ngowenzansi ukuthi uma bewethembele kuyona iZig, ubhenka kuyona, uthenga ngayo, usenza ibusiness ngayo, namhlanje ushiyeka ungumuntu osengena. Ngapha eCholocho i-currency esebenza kakhulu noma belikhona iZig ngoba besingakase siliphathe ngesandla ngaleyo ndlela exakileyo, bekusenzeka nje abantu baliphathe uma beswayipha, ya bethenga ngamakhadi kanjalo. Kodwa ke ama-price okwenza ukuthi enganyakazi okanye engasheki ukuthi kusetshenziswa kakhulu i-rand. Yonke into ithenge South Africa okanye Botswana, then bese ithengiswa futhi ngalo irandi okanye ngama US dollar. Ngoba kwazise phela lapha ngakithi akunama banks, umuntu ohlala emagweseni kubanzima ukuthi imali yakhe ayifake ebank. Into eyenzakalayo ukuthi uma enesitolo uzothengisa isitolo sakhe, uma eqeda phayo order kube indlela imali erotheta ngayo.
Lo ngumnumzana Witness Kulu Khumalo ukansila ka Ward 1 eCholojo esikhulume laye esegcobogolo line konale eCholojo. Kudaba olufanayo uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo kusasa we-State of the Nation Address. Ukhangelwe ukukhuluma kabanzi ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold lokunye okuhambelana lezomnotho kanye lezombusazwe. Njengoba isikhathi sezulu sesisondele, izakhamizi eziningi zithi azikwazi ukuthi zizalima ngani lonyaka ngoba ziphelwe zinkomo lamadonki ngenxa yendlala. Izanusi zomkhathi zithi izulu liza kuba nganeno lonyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye. Uzokunike ithemba abanye asebeqalile ukulungiselela ukulima. Esabelweni seMatureni South kuphela sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,000 njalo uhulumende kude elizweni lonke jikelele kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2 million ngenxa yendlala lonyaka. UNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumculi.
Thina ngapha inkomo kunzima ntunga lapha inkomo mpela kunzima kakhulu sivusa every day ezinye zigcina zisehlula sibini. Indlala yenkomo akunzima ngani ngoba ma uvuka nje uthwele ibhavu zathola ukuthi inkomo iyakulandela. Kutsho ukuthi inkomo phela okwamanje zingatshontshe kalula ngoba ingakubona nje ungathwala utshani kuphela kumbe ibhara ingakulandela eziziye esuka komakhulela izofika ethandamhlophe ngenxa yendlala.
Ungathi ziningi yini inkomo esezifile khona ngapho?
Ukufa mpela ayikhona. Vele zaqala ukufa khonapho ngabo June, vele inkomo zasesiqala ngalo nyaka bekungalalutho. Akathesi ke vele siya ku-August, la inalinyanga isikiyo sokulobunzima. But imbona sisiya phambili ko-October, hayi lapho ke siyaba singasahlinzi. Hayi ngoba kulobunzima kulanto eziyidobhayo, ukufa mpela hayi sithwele nzima futhi asikwazi. Lo hulumende wayethe uzasincedisa sabhalabhala kuthiwa sifile inkomo ukuthi zingaki ezicubayo. Lokhu esilindile intunga mpela kasikwazi lokuthi uNkulunkulu wasilahla njani. Inkomo hayi akusela mpela esilakho lapha lokulima sikwazi ukuthi sizalima ngani. Sokufanele uhulumende asizame ngamatherekita kodwa sibone ukuthi siyakwanisa ukulima noma inhlanyelo esingalayo.
Isimo samanzi sona sinjani?
Amanzi kulobunzima. Akusela lona idamu elilamanzi dunga, akusela lona idamu elilamanzi. Sokusila bona laba balezikotshi abanye bagepha imigodi ibaba ngathi bayasurvive ngokunathisa ngoba inkomo makunje ziyazifanele zinathe every day. Kuthi ke le mgodi kahulumende ilobunzima. Ilensimbi ezindala ifa every day. Sokuceliswa kubona laba abanye abale migodi yabo. Hayi amadamu asikhulumi ngawo into ezacitha kudala ntu.
UMnumzana Moki Ncube yisakhamizi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi. Bexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Noma nje leZimbabwe lesithi liqhuba umbuso kaZulu ogxile kusisekelo sombuso welizwe osekelwa lidale leparlamente iparlamentary democracy, kuningi ongafundwa indlela eleMelika eliqhuba ngayo ezombusazwe lona liphansi kombuso we-representative democracy. Intatheli zendaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usedulela lolu daba ngokugceleyo esegaberon kwele Botswana.
elemelika liqhuba umbuso walo ogxile kakhulu ubameli kwezombusazwe kuyibo abathatha izinqumo eziphathelene lokuqhutshwa kwelizwe i-representative democracy. Lokhu kuyehlukana lendlela eleZimbabwe liqhuba ngalo ezombusazwe kusetshenziswa kakhulu isisekelo sombuso ukuthi kulandelwe imithetho nedluliswa lidale lephalamende i-parliamentary democracy. Noma kunjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kulezikhala uma uqathaniswa indlela elemelika leZimbabwe aqhuba ngayo kwezombuso. Ingcwethi kwezokuthuthukisa umnotho kaZulu uMzana Thabang Nare yena ohlala kwelemelika uthi sekelo sombuso siyaqhakathekiswa kakhulu kwele Melika.
Bayiqhakathekisa iconstitution yabo abantu beAmerica baphila ngayo le flag yelizwe bangayifela lokuyifela ukuthi be defend eAmerica. Yebo amaZimbabweni labo balwisana nalama British ukuthi bethole inkululeko. Kodwa okukhangqathekile yi one man one vote.
UNare uthi noma kunjalo kwathi ngokuya kwesikhathi leZimbabwe laphuma kunjanji yokuthi lilandele isisekelo sombuso njengalokhu elakuhlelayo.
Ukuthi kubuse intando kaZulu yela kwakuyinto eyayiseduze kodwa ngokuya kwesikhathi khanya into elahlekileyo eZimbabwe.
Ocubungula ezombusazwe ekwele Zimbabwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi amazwe omabili ayalwisa ukuthi uhlonitshwe isisekelo sombuso omabili engafunda okuthile kwelinye.
IMelika kunenge ekwenza kahle lanxa ingakafika esibangeni sokwenza konke kahle iZimbabwe engakufunda ikwenze eZimbabwe kuyisebenzele kakhulu iZimbabwe. Kanti ke lanenge laseMelika elingakufunda njalo ezweni leZimbabwe.
Umphenyi kunhlanganiso ye-Electoral Institute for Sustainable Democracy kwele South Africa, uMnumzana Thembelani Mazibuko uthi kukhona eleZimbabwe elingakuntshintsha ikakhulu ekukhetheni abameli bedale lephalamende okungaphathisa ukuthuthukisa umbuso wabantu.
Constituency-based systems have proven to be an outdated way of electing.
Ukusebenzisa ukukhetha amalunga edale lephalamende kuhamba ngezigaba zokhetho kubuyisela emuva. Kungcono ukusebenza ngokukhetha inani i-proportional representation okuyiwe thuthukisa umbuso wabantu ngabantu.
UMazibuko ugcizelele esithi eleZimbabwe kumele liyesule ukuvumela imali engena ivela kwabasekela amaqembu bengaphandle kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho. Okubandla lezano PF uMnumzana Guda Masaka uthi umbuso wabantu ngabantu kwele Melika uyaphathisa ukuthuthukisa ezinye inhlangothi kwele Zimbabwe kodwa usola okunye okwenziwa ilizwe leli.
Bathanda ukubhebhisa ukungazwani okukhona kwezepolitiki bona laba abe-America.
Ukusebenzisa i-representative democracy njengalokhu kwenzakala kwele Melika kunconywa ukuthi kukhipha umthwalo wokuqhuba ezombusazwe kuZulu kufake ezandleni zalabo ababe bekhethiwe ukuthi baphathe isikhundla. Njalo lolu hlobo lokubusa lusebenza kakhulu emazweni amakhulu afana le Melika, kukanti parliamentary democracy ivame kakhulu kwele Europe kanye lamazwe ayengaphansi kombuso wamangisi ogoqela eleZimbabwe. Ngaphansi kwalolu hlobo ibandla elilamalunga amaningi edale lephalamende yilo eliphiwa amandla amaningi okuqhuba umbuso. Ngumqondisi ube wendaba ze Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Iran selihlasela ele Israel ngamabhomba amamissiles elizweni lonke jikelele. Ele Israel City seliwise amanye amabhomba la. Kukhanya ngazani ke ele Melika lithi lisakhangele ukuthi kwenzakaleni kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele-Israel selilamasoja asengene ezansi yakwele-Lebanon lapho lilwisana khona le-Hezbollah. Ele-China namhla linanza iminyaka engamajuma esikhombisa lanhlanu 75 yokubusa kwebandla le-Communist Party. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Wezi patelane leMelika.
Ukhetho lukamongameli abasekeli babancintisa kukhetho luzayo uJD Vance loTim Walz bakhangelelwe ukuba bazanqikelana kungxoxo mpikiswano yabo yakuqala lokugcina namuhla kusihlwa. UTim Walz loJD Vance bazanqikelana kungxoxo mpikiswano le okuzaba okungela abantu njalo ezakhokhelwa ngabantu ababili okwehola lengxenye. UVance ongusenator weOhio ongumsekeli kaMnumzana Donald Trump uthi ingxoxo mpikiswano le izaveza ukuba ibandla le-Republican Party lizavikela njani imingcele njalo ngendlela elizathuthukisa ngayo umnotho weMelika.
It's an opportunity for me to get to tell the American people
how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies can make them more prosperous, can make the world more peaceful.
Leli lithuba lokuthi sitshele abantu beMelika ukuba siza kwenza njani ukuze impilo zabo zibe ngcono bathuthuke njalo lokuthi uTrump uzavimba abokuza ezansi yelizwe singenza lokho sizanqoba.
Walls ongusibalukhulu wesabelo seMinnesota ungumsekeli kankosikazi Kamala Harris uthi ibandla leDemocratic Party lifisa ukunceda kakhulu izisebenzi zeMelika hathi laba abaphikisana labo abalomunye umbono.
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on!
Njengomuntu wonke ngakhulela enzikini yendawo le hashi uJD owafunda eYale eselelwa izinothi zeSilicon Valley wathi esephutshe izifundo zakhe waloba ugwalo ethethisa uZulu. Yeyi, ayisiyo ndlela yokuphila labantu leyo eMelika. Ngifisa ukulitshela ukuthi ngimelele ukuya kunxoxa impikiswano le ngiyebhekana le ndoda le.
UVance wayezonda uTrump wanqoba kukhetho lweSenate esekelwa nguye. Okwamanje ulandela uTrump olesihloko sokhetho esithi America First.
Enemies and a lot of Democrats call us populists like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of working people rather than the powerful elites.
Angithi liyabona khona manje amaDemocrats athi sizenza omina mina abakwenza engani inhlamba. Nxa ukuba ngumina mina kusitsho ukuthi ngisekela izisebenzi kulezinothi akube njalo ngisekeleni.
UVance usanda kutshela inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Europe ukuba kumele benike imali ele-Ukraine ukuze lilwisane lele-Russia elihlasela ngamandla. Wals uthi uVance loTrump bafuna ukudiliza ubukhokheli beMelika. UVance uthi unkosikazi Harris uthwalisa nzima izisebenzi hatshi abantu bokuza.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies. They weren't going to leave Ukraine to themselves.
Abakubandla la Republicans babejayele ukukhuluma inkululeko besijo khona khona ngempela. Babengeke babalekela abasekelana labo. Babengeke bayekele ele Ukraine lisilwa lodwa.
UVance uthi unkosikazi Harris uthwalise nzima ezisebenzi hathi abantu bokuza.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here, and that's going to bankrupt this country.
UKamala Harris ufuna ukuba izithukuthuku zabantu beMelika ziphelele ezandleni zabantu bokuza okungamelanga babe kuleli lizwe. Lokhu kuzabuyisela muva ilizwe leli njalo kwenze kube nzima ukuthi abantu bakuleli bathenge izindlu, bethenge ukudla lokunye okubancedayo.
Uwals uthi uTrump ngusomabhizimusi ongeneko zombusazo ukwenzela ukunothisa abanye abanothileyo.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom. That's what they do. Your costs go up. They repeal the Affordable Care Act and bring us back.
Inzuzo yomnotho ebesezandleni zabanothileyo, abantu abaningi besidla inqweqo zomlomo bafuna ukuthi kulahlwe umthetho wezempilakahle o-Affordable Care Act, kukhulunywe ngokugula kwabantu, baphungula i-Social Security le-Medicare okwenza umama aphile engabi impofu.
Le yingxoxompikiswano yokugcina kungakenziwa ukhetho omhla ka-5 kuLwezi. Okwamanje abanye abantu ezabeleni ezijiyeneyo sebeqalisile ukuvota. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lalethulela yimi uDaba kaNcube owe-Studio 7.
Kulabatsha eZimbabwe abasebenzisa imitshina elobungcitshi obuphezulu ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyayisenziwa ngabantu okubizwa ngokuthi i-artificial intelligence, kube labanye njalo abathi ngabakayifinyeleli. Kubika uTobias Mutsingwa.
Vanengi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni abathi basebenzisa i-artificial intelligence eZimbabwe. Omunye othakazelela lokhu nguZeluleko Zetmoyo ohlala koBulawayo.
Iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizinisi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo sikhanyele njalo kulezi ke ezempilakahle.
Baningi abalombono lo, labanye abasola i-artificial intelligence besithi ilakho ukusetshenziswa ngendlela ezingaqondanga. Unolwazi Ncube wakoBulawayo uyayisola kakhulu i-AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje omakhalekhukhwini abhala kubhalayo asende. Akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona bese semaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba nezinto lezi ezibunjwayo ama-robots.
ULydia Banda osebenza kunhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development uthi yebo izinto zeziguquka emhlabeni wonke jikelele kodwa akumelanga abantu besebenzise okwamanje i-artificial intelligence.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento ezinjenge-technology infrastructure development. Maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Kuyini i-artificial intelligence? Umnumzana Mbulisi Ndlovu ofundisa ekholitshini lemfundo yaphezulu eLupane State University uthi i-AI yenza engani imitshina ile ngqondo njengabantu.
Ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese ukukhanya ngani imitshina leyo ile ngqondo, iyacabanga njengabantu, igcine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Umphathintambo obona ngezemitshina yakulezi nsuku, unkosikazi Thathenda Mabethera, usanda kutshela amalunga edale lephalamende ukuthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence eZimbabwe.
So it's a matter of us making sure that we've got the right policies put in place and we've got the right framework.
Njengohulumende sibona ingathi ukusetshenziswa kwemitshina ngale indlela kuhle njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise le AI ngendlela eqondileyo. Lokhu yikho esesikwenza.
UNdlovu uphinde wathi kumele abantu beqaphele indlela abasebenzisa ngayo i-artificial intelligence ngoba ilakho ukuphazamisa ikakhulu ngesikhathi kungakabunjwa umthetho olawula ukusetshenziswa kwayo eZimbabwe.
Zivele zikhona ezigangi ebantwini ikakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cybercrime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop ukubonakala ifoto yomuntu emilozibani ngapi kanti akula foto enjalo ifoto leyo ibunjiwe yakunjwa ngecomputer kuhenganyani ngabantu abantu bemendawonye besenza khona okwakade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi abasakhulayo kabasoze bekubalekele lokhu kodwa kumele bakusebenzise ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, itshona njani? Njani lonke lapho elikhona? Yimi njalo ukhona bese ngukhohliwe. Ngithi mina ubaba umlankagwa akhumbule phela la abamfaka phezulu abahleli khona. Angabakhohlwa. Mhlambe niyayikhipha imali laba abaduzane laye bavalele bayavala. Asikwazi. Nanga amahoveti aphela awala lutho. Kwenzakalani? Imali kwezikhulunywa everyday, kuyakhulunywa ngezimali kodwa ayikho into ephumayo. Kuyabhalwa kwabhizi bayasibhala basenza yonke into, ayikho into ephumayo. Mhlawumbe wona uyakhipha ngapho labo abaphilayo bayavala abafuna sithole lutho. Asikwazi ukwenzakalani. Sesidiniwe ngokubhalwa njalo nje basibhala, ayikho into ephumayo. UVictor Mbuyenkaya usithi kodwa kamela angeke isikhuphule into zethu, please siyacela. Sapha saphela sithi ngathi asilala ndosile into zethu, kuhamba njani?
Uyazi abantu bezali bayayangisa, bayayangisa kakhulu ungathi nje abafundanga or ngabantwana abancane nje abangazange bangena ama-crash. Kusho ukuthi manje bazogijima baye America batshela amazwe ase-America ukuthi kumele basule izijeziso lezi. Kungani bona bengakhiphi izijeziso ngapha kithi thina siyizalwane zalapha? Ngoba ukuze baphiwe izijeziso ngale ngaphandle kwamazwe, indaba zokuthi amalungelo oluntu akekho ngapha, siyajeziswa, siyacindezelwa ngamalungelo ethu. So yiliphi ilizwe lingakuvuma khona lokhu ukuthi lizosula ijeziso ngapha kusasenencindezelo? Sikhuluma nje kuboshwa abantu for mahlayana, abantu abanganamlandu, abantu nje isuspect izoqeda 3 months 6 years ejele. Suspect itholiswa namhlanje iphume iye ekhaya, ibuye futhi iphiwe idate yayo ukuthi ize nini ngolwesingaki. Hayi lokhu abakwenzayo akuyayangisa shem.
Yes, sanibonani, sanibonani kustudio 7 njani? Khuluma loNyathi la. Akade nihlala nizama ukuthi ngikhulume emsakazweni, azidotshwa thini. Nyathi we mthakazi protest for change. Hayi badala, navele kuyamangalisa ukuthi kulo muntu impela ophilile ekhanda ongathenga izimoto, abantu belamba, abantu bebulawa. Khona manje anti lezi ukuthi abantu bayafa ngomkhuhlane wengqondo, abanye bayazibulala ngenxa yezitresi zokuthi ilizwe libolile. Kanti bona babhizi bathengelana izimoto lezinto nomnankagwa labo. Yazi ubaba lo mnangazi ukuthi unabo abantwana nje mpela or khona ukushoda ekhanda lakhe. I don't think ukuthi unormal lo baba lo, khona okungahambi kahle kuye. Ngoba umuntu onormal engeke ayenze kanjalo. Umuntu onormal azinduna zakhona lezi ezithatha izimoto ambe onto iziphilile kahle emakhanda. Mayengabe phile emakhanda bemele bemtshela ukuthi mdala lokho thina sikufuni, thatha imali le uyethengela abantu abagulayo ezibhedlela. Le abantu bayafa ezibhedlela kulama-chemical. Abantu alikelelenini lana emsakazweni lapho kube li-interview abantu bezanu besitshela amanga. Lingajayi njani fihle umphini, abantu bayahlupheka ekhaya kula kudla vele okuthunyeliweyo. Amazwe ngaze ncedise ngokudla, izanu PF ayinikeza abantu ukudla, bayathatha bezidlelele ezihlobo zabo khona le Harare.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusipha kumbe ukusithumezela eyenu imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulive Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngenhlupho eziphekane labasakhulayo abangena kwezombusazwe lezamalungelo oluntu. Ake isikhathi savumi okwalamhlanje singakehlukani izihlobo, sike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zithi kazisoze zenelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngenxa yokuwa kwesisinto seZimbabwe Gold kumbe iZinc. Izakhamizi eziningi ePlumtree zithi azikwazi ukuthi zizalima ngani lo nyaka ngoba ziphelwe zinkomo lamadonki. Njalo ke kulodaba lokuthi ele Iran selihlasela okunye okumangalisayo kwele Israel ngamabhomba ama-missiles. Ngakho ke ngapha kwele Melika bathi balukhangele lolodaba ukuthi luya ngaphi. Bathi ke bazacela ukuthi kube lokukhumisana umlotha phakathi kwe-Israel leGaza khona ngale okuthiwa-ke bagijimisana leHamas, njalo lakhona ngale ke eLebanon abagijimisana khona leHezbollah. Hayi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lingene ebulenjini bethu kukhingela ukukhelela ithi www.voindebele.com. Ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lalelani ke iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.